This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyu dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera akanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu gunyana 25, 2015. Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tinofunga kuti vataura chaizvo zvichitarisira kuti munhu akaita saivo neutungamiri hwake nekuziva kwatatimita ndozvaanga achataura vatarisa nyaya dziri kunetsa pasi rino mazuva ano.
Tabvunzawo vasvanda kuti vari kuona here vatungamiri venyika dzakasiyana siyana vari kuUnited Nations vachiterera kurudziro.
Pope Francis vanotaura mudare reUnited Nations muNew York. Zesa inoti nyaya yekushomeka kwemagetsi ichatora makore kugadzirisa. Sangano rinomirira vashandi reZCTU rinoti vashandi vakadzingwa mabasa havasi kupiwa mari dzavo dzekupukuta dikita. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wekereke Roman Catholic Pope Francis nhasi vatura mashoko avo pamberi pemusangano weUnited Nations General Assembly, apo vakurudzira vatungamiri venyika dzepasi rose kuti vashande pamwe chete kupedza hondo dziripo pamwe neurombo. Mutungamiri Nkomo weStudio 7 anotipa nyaya iyi.
Vati mirizhonga nehondo dzinokonzerwa nekusawirirana pamusana pezvitendero kunyika dzakaita seSyria, Ukraine, Iraq, Great Lakes nedzimwe nyika dzekuAfrica chinhu chisina kunaka zvachose chinofanirwa kugadziriswa nechimbi-chimbi. Sekutaura kwavo nezuro, Papa Francis vatizve vezvematongero enyika vanofanirwa kubvumirana kupedza urombo pasi rose uye vasashandisa masimba avo kudzinyirira veruzhinji. Vanoongorora zvematongero enyika Dr. Nkululeko Sibanda vanoti mashoko aPapa Francis akakosha zvikuru.
Tinofunga kuti vataura chaizvo zvinhu zvichitarisira kuti munhu akaita saivo neutungamiri hwake nekuziva kwatatimita ndozvaanga achataura vatarisa nyaya dziri kunetsa pasi rino mazuva ano.
Tabvunzawo vasvanda kuti vari kuona here vatungamiri venyika dzakasiyana siyana vari kuUnited Nations vachiterera kurudziro neyambiro yaPapa Francis.
Guta reCatholic rinotungamirwa naPopu rakakurisa zvikuru pasi pano. Vatungamiri vakawandisa vari kuUnited Nations kutaura kuno vanogara munyika dzine makatorika akawandisa. Saka ndinofunga kuti zvinenge zvataura mutungamiri wemakatorika uyezve anofarirwa nevanhu vakawanda kuchaita kuti vatungamiri venyika idzi vatange kufungisisa nemazvo kuti aiwa tingadii kuti tione kuti kurayiwa kuri kuitwa vanhu vechitendo chechikristu zvigagadzirisei kana kuti tingaite kuti zvimire sei.
Vachibva kuUnited Nations, Papa Francis vaenda kuGround Zero, nzvimbo yakarwiswa nechikwata cheAl-Qaeda muna 2001 nendege dzainge dzapambwa. Popu vabatana nevatungamiri vezvitendero zvakasiyana siyana kurangarira zviuru zvevanhu zvakafa mutsaona iyi. Mangwana, Pope Francis vari kutarisirwa kupinda kereke nezviuru zvemaRoma kuPhiladelphia. Vechitendero cheRoma ichi vanosanganisira 25 kubva kuZimbabwe vari muPhiladelphia. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Ntungamilinkomo.
Tichiri panya iyi, mutungamiri wenyika wa Robert Mugabe, vari mu New York kuno kwa Amerika, uko vari kupinda musangano we United Nations General Assembly, uye vanhu vemuZimbabwe, vano tukunyanga asho vasiri kufara, nenzendo za Mugabe dzekunze kwenyika, uru rwendo, rwendo rwavaifana vange ruchiita nokuti vanodiwa kuti vange variko. Ivan Chifera, anotipanya inotevera.
Vachitaura neStudio 7 muHarare nasi, vanhu vakawanda vati vaMugabe vanofanira kupinda musangano weUnited Nations uye vanofanira kushandisa mukana uyu kutaura nedzimwe nyika kuti dziregerere Zimbabwe pazvikwereti zvayo. Vamwewo vakaita savaRasi Chanakira vati kunyange hazvo vasiri kufara nenzendo dzavaMugabe dzekunze kwenyika, rwendo runo rwakakosha uye vaMugabe vanofanira kuchenjerera kuita zvakaita masvondo maviri apfuura apo vakaverenga mashoko asiri iwo pakuvhurwa kwedare reParamende.
Aiwa hanu, zvakanaka kuti vaende president, but hatidi kuti vanomixa speech sezvo vakaita pavakavhura parliament. Handitika, totarisirwa kuti this time around vanotiitirwa zvinhu zvakanaka uyezve havacollapse.
VaWakefield Mililo vatiwo vanotsigira rwendo rwemutungamiri wenyika kuAmerica uye vatiwo vanofunga kuti vaMugabe vachashandisa mukana uyu kugadzirisa ukama hwavo nedzimwe nyika.
But kuneta chaikoonenge kuti tokuona kuti kuripo pavari pamwe pachoka. Muno mavazo buritsa zvavo paro kana vanyazozvitarisa chaizvo chaizvo pavanenge vari pamwe pacho vanenge vakatokodzira zvavo saka hazvina zvazvinobatsira ma.
Mumwe womugari wemuHarare vatendai Hakata vati vaMugabe vanofanira kusiyana nekufamba sezvo vava munhu mukuru. Vati vaMugabe vave kufanira kutuma vamwe vavo kumisangano yakaita seUN.
Ha president dai vangoita zvekuti vasaramba vachiwaya waya vava munhu akura because from 91 years age yacho yaye kungoti ngaingogarawo iri munzvimbo.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vatakura zhangazha vati kunyange hazvo vanhu vasiri kufara nenzendo dzavaMugabe, rwendo rwekuUnited Nations rwakakosha uye vaMugabe vanofanira kuvepo sezvo Zimbabwe ichibatsirwa nenyika dzepasi rose mumatambudziko akasiyana-siyana.
Nyangwe hako kune vanhu vanotsinova vaMugabe vanyanya kufamba, United Nations yakabatsira nyika dzeAfrica dzakawanda kuti dzisununguke, zvikuru sei nyangwe iyo Zimbabwe yacho. Saka chokwadi ndechekuti kuenda kuUnited Nations chinhu chinofanira kuitwa naVaMugabe kana kuti mutungamiri anenge ari ponguva iyoyo.
Vatungamiri venyika dzepasi rese vanosangana kuAmerica gore rega rega pasi pesangano reUnited Nations apo vanoziya nyaya dzinonetsa pasi rese. VaMugabe vari kutarisirwa kutaura kuUnited Nations General Assembly nemusi wemuvhuro. Vari kuperekedzwa nemudzimai wavo amai Grace Mugabe, kurikotare zvekudyidzana nedzimwe nyika vasimba raShembenge Gwi uye kurikotare zveutano Dr. David Parenyatwa. Vatungamiri ava vari kutarisirwa kuziya chirongwa chekutambira gwara idzva reUnited Nations reurongwa hweSustainable Development Agenda kutsiva maMillennium Development Goals. Izvi zviri kuitwa pamusangano wakakosha kana kuti special summit kutanga nhasi kusvika nemusi wemugovera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Tichiri panyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu amai nyara dzaigumbo nzvanda ava vari kumusangano uyu.
Yes, vara nasi rakakosha sekuti vatungamiriri venyika dzese dzepasi rino vaungana muno muNew York vachisunga chisungo chemaSDGs chebudiriro yepasi rino rese takatarisa makore gumi nemashanu anotevera. Asi ndichipinda musangano yakanga iripo mazuva maviri adarika, ndakapinda musangano yevemachechi ndikapindawo musangano yemadzimai nemapoka akazvimiririra. Zvikuru zvakabuda ndezvekuti tinoda kuti parambe pachiswa hurumende dzise mari kurongwa hunokurudzira nyaya dzedzidzo, nyaya dzeutano, nyaya dzebudiriro mumaruva. Vachidzikisawo mari inoendawo kumilitary nekuti tinoziva kuti kazhinji pane hondo vanhu vanofa. Asiwo zvikuru zvanyanya kubuda ndezvekuti kochi chitsva chiri kubuda murongwa huriko pari zvino chakasiyana nezvatanga tiri kuita makore ese adarika. Saka zvikuru zviri kukosheswa ndezvekuti tinoda kuti hurumende dzise mari nekuita urongwa hwekuti zvavanokurukura pari zvino zvisungo izvozvo zvinge zvichiteverwa mukugara kwatinoita mumaruva medu.
Munoona here imi masangano akazvimirira oga achipiwa mukana kuUnited Nations kwekuti vapewo pfungwa dzavo?
Mukana uripo asi hausi kugutsa. Tikatarisa kuti vanhu vane mapoka akazvimiririra madzimai auya masangano evachidiki mukana wacho dzimwe nguva anongopuhwa kuti ichipinda mumusangano kwe1 hour wobuda hauchawana mumwe mukana zvakare pamazuva matatu anotevera saka tiri kuona pasina kugutsikana kwatinako nekuti mukana wacho haupo wakasimba
amai nyaradzai gumbo nzvanda igweta rinorwira kodzero dzevanhu vanga vari parunare muNew York kuno kuAmerica naBlessing Zulu Studio 7. Sangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU rinoti mamwe makambani akawanda akamisa vashandi mabasa achishandisa mutongo wedare repamusoro wakaturwa muna Chikunguru ari kuramba kutevera mutemo mutsva wemabasa uyo wave kuti mushandi anofanirwa kubhadharwa mari dzemakore akagara pakambani iyi. Munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vanoti mamwe makambani akanga amisa vashandi mabasa ave kusarudza kuvadzosa pamabasa pane kuti avabhadhare zvinoenderana nemutemo mutsva uyu. Ngatinzwei hurukuro yataita navamoyo pamusoro penyaya iye.
Maemployers haana kutedzera mutemo uyoyo saka vashandi vakawanda vachiri kunze kana kuti havasati vabhadharwa mari dzavo dziri kutaurwa nemutemo ndizvo zviripo vashoma vakadzorwa inamba shoma iyoyo yevanhu vakadaidzwa kuti vadzore pavasa asi vakawanda vachiri kunze maemployers kana kuti vashandirwi vari kuratidza kuti havasi kubhadhara nekupa zvikonzero zvakasiyana-siyana zvokuti hatina mari vamwe vanenge vachiti havasi kutenderana nezviri pamutemo saka ndiro dambudziko riripo.
Saka imi seZCTU matanho apa amuri kutora?
Isisi tiri kuti pane mutemo uripo kana usina kunaka kune vashandirwi asi ndiwo mutemo uripo takutodaidzira mamembers etu kuti vatedzere nzira dzokuti mutemo utedzerwe saka tiri kuvatsira kuti tione kuti vasinga tedzeri mutemo vanosungwa nemutemo ndiyo nzira iripo iri available kwatiri vashandi tinota kuti timanikidze because ndizvo zviri kutaurwa nemutemo vanenge varamba tiri kuendera navo tivaendesa kumadare kuti vabhadhare kana kuti vadzorere vashandi vacho kumabasa.
Pane vamati maendesa kumatare here vamoyo?
Inyaya dzatoendeswa hazvisati zvasvika kumadare. Madare edu anotangira kumastructures tingati nzvimbo dziri pacompany level saka kutanga kutomhanara nyaya dzatomhanarwa nyaya dzakati wandei kana zvataurwa maemployers atadza kutedzera tikutarisira kuti tinenge takutoenda kumadare.
Vanga vari munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo mukuru wesangano revashandirwi reEmployers Confederation of Zimbabwe kana kuti MCOS vaJohn Mufukare, avo vanoti vanoshamiswa nemashoko eZCTU ekuti vashandirwi vari kuramba kubhadhara vashandi vavo.
Tinoshamisika kana vamwe vedu vanonyatsonzwisisa zviri kuita vachitaura zvunhu nemazvisiri saizvozvo. Nezuro uno chaiye tatiri kutotaurirana neZCTU nelabor yese let us say endi tichitaurirana kuti zviri kushamisa kuti hatisi kuwana vashandi vakawanda vari kuuya kumabasa vachisikoti tauya kumabasa kwedu nekuti vazhinji vacho vari kunyatsonzwisisa kuti hakuna kwandandiruko. Ndakataura nevashandi vakati ndichiti kosei musiri kuinda kubasa endi vachinyatsobvunza kuti kubasa kunodii nokuti ndiri kungonoswera ndakagara. Saka kana wewe wanga vachiziva kuti uri kungonoswera wakagara pakupera kwemwedzi usingabhadharwi zvechokwadi chaizvo unoendera kubasa kwacho kunoidii. So kana izvozvo zvaakuchizotinwa raundi nawo zvaakunzi vanhu havasi kuda kubhadhara kune kusiri kunyatsotaura chokwadi chaiko chako.
Saka chokwadi chiripo ndechekuti vamufukare.
Chokwadi chiripo ndechekuti vazhinji vakapiwa notice vava vatombotora chinguva chakati vasingabhadharwi mari yavo chaiyo chaiyo yavanenge vashandira kana kuti vauyira kubasa. Saka hachisi chokwadi kuti vashandirwi vari kuramba, vashandirwi havana mari yokuti vabhadhare vanhu.
Vanga vari mukuru wesangano reMCOS vaJohn Mufukare vari parunare muHarare neStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Vanhu vakawanda munyika vari kuchema chema nero kuti magetsi anyanya kudzimwa dzimwa uye vave kugara murima. Asi kambani yeZESA inogaya magetsi inoti zvichatora makore kuti dambudziko iri rigadziriswe. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dziri kuyambirawo kuti zvichanetsa kumutsiridza nyaya dzezveupfumi pasina magetsi. Kuratidza kuti zvinhu zvaipa, ZESA inoti ichadzika mutemo wekuti vanhu vabvise magiza mudzimba. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing abata mutauriri weZESA waFlood Gwasira.
Chokwadi kuti kudzimwa kwemagetsi kunozoitwa tevedzerei. Izvi zviri kukonzerwa nekushomeka kwemvura yatinoshandisa kuti testedi chikuru chekariba. Sezvamunongoziva mugore rakapera mvura haina kunyatsonaya zvakanaka.
Ko, kune zvimwe zviteshi zvinogaya magetsi zvinhu zvakamirawo sei kunze kwekukariba uko?
Kariba power station ndiyo imwe yemapower station yatingati anchor power station. Ndiyo power station yedu yatakapedzera kurifibisha. Ndiyo power station yedu inogaya magetsi zvakanaka, iri reliable, dependable. Saka kudzika kweiyo iyi kwekariba kwaita kuti mamwe mastation atinoshandisa eHarare nemunyati nebhulawayo kuti ange achiwanzirwa nekudiwa kunoita magetsi nemakastoma yedu kana kuuya pane zvikachenge demand. Manzi yacho yakatiirei meanwhile capacity yedu tijarei tinenge yatibererei dhawa.
Tiri kunzwa kuti dambudziko rinogona kusvika kana kuna 2018, ichokwadi here?
Sezvamunoziva kariba chiteshi chinogara magetsi nemvura nekuti tinazvi tingasvika kuna 2018 ichokwadi kuti muna 2018 ndopatichaita inoziva kapasiti ndopatauya mamwe magwenya matsva emuna 2018. Magwenya aya anenge achiti mairi ari kuhange anoshandisa pima mairi ari kukariba. Pari zvino kariba hanzvino yadata rimushishi rekuwedzera rekugadzira mishina inoita kuti magetsi anga achiita sei achiwedzerwa. Saka 2018 definitely mishina minyowani iyeyi magwenya matsva anenge akushanda. Asi pakati apa tichisvika kuna 2018 tine urongwa humwe hwatirikuisa hunoita kuti dambudziko riti reruke. Tinoisa for instance tine maglobe anonzi maenergy savers kana kuti maCFL tirikuenda theruti yekwemaLEDs malight emitting diodes anaya anochengetedza moto wakawanda pakushanda kwavo. Tiriitawo zvetinenge kukurudzira kuti vanenge vaine vachikwanisa nemitemo yatida kuti itibatsire kutaitira vanonzi masolar water heaters nekuti takaona kuti magetsi mazhinji anoshandiswa nerejizas.
Mutauriri weZESA vaFlood Gwasira vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Makateerera kuStudio 7 tiri kutefenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 12080 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutauriri wedare reHouse of Representatives muAmerica vaJohn Boehner vazivisa nhasi kuti vari kusiya basa iri kutanga mwedzi unouya. VaBoehner vanga vachinetsana nevamwe vakuru mubato ravo. Mutungamiriri wehurumende yeHungary vaViktor Orban vanoti vachaedza kutsvaga rutsigiro kubva kuEuropean Union kuedza kumisa vapoteri vakawanda vari kupinda munyika iyi vachitiza hondo kunyika dzakaita seSyria. Makateerera kuStudio 7 tiri kutefenyura tiri muWashington DC. Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Sechiratidzo chekuti United States iri kuda kubatsira nyika dzemuAfrica mukudzivirira ugandanga, mamiriyoni emadhora ari kupiwa kune vanenge vaine ruzivo pamusoro pevakuru vakuru vakawanda vechikwata chemagandanga chemuSomalia cheHarakat Shabab kana kuti Al-Shabab, icho chinodyidzana neAl-Qaeda. Chikwata ichi, icho chakanyoreswa sechikwata chemagandanga chekunze mugore ra2008, chiri kurwisana nehurumende yeSomalia uye chakarwisawo muKenya, chiitiko chichangobva kuitika chepachikoro chepamusoro cheGarissa. Ndicho zvakare chakakonzeresa kufa kwezviuru nezviuru zvevanhuwo zvavo vemuSomalia, vanorwira kodzero dzevanhu, vashandi venyika dzekunze vanobatsira, vatori venhau nevanhuwo zvavo, pamwe nemauto anochengetedza runyararo eAfrican Union, ayo ari kubatsira mukuedza kuunza kugadzikana pamwe nebudiriro mudunhu iri. Makumi ezviuru zvevanhu vakakonzereswawo kuti vange vachitiza misha yavo mukati mekurwisana kuri kuitika. Hurumende yeAmerica yakaisa zvirango zvemari nezvimwe pachikwata ichi kuvharira zvivakwa pamwe nekurambidza zvizvarwa zveAmerica kudyidzana munyaya dzezvemabhizimusi nenhengo dzechikwata ichi. Iye zvino America yave kupa mubayiro kune mashoko anonongedza kune vatungamiri vechikwata ichi vatanhatu. Mibayiro yemamiriyoni mashanu emadhora pamunhu iri kupiwa kune vane mashoko anonongedza kuna Ibrahim Haji Jama, Ford Mohamed Kalaf, uya anove zvakare chizvarwa cheSomalia neSweden, Bashe Mohamed Mohamed, anove mukuru wechikwata cheAl-Shabab, na Mokta Robo, akamboye mutauriri weAl-Shabab, uye aine pasipoti yenyika yekuEritrea. Mamiriyoni matatu emadhora ari kupiwawo pamunhu kune vane ruzivo rwekune vamwe vatungamiri vaviri vechikwata cheAl-Shabab, vanoti Abdullahi Yare na Zakaria Ismail Ahmed Hesi. United States inovimbisa kuti mashoko ose ane umbo wechokwadi achaongororwa uye mazita evanhu vose vachapa mashoko acharamba akachengetedzwa asingaburitswi. Kana zvichibvira, United States yakagadzirira kuchengetedza vanhu vane umbo ava kuburikidza nekuvabvisa munzvimbo dzavari vachiiswa kune dzimwe nzvimbo. Kana uine ruzivo, vanokurudzira kuti uende kumuzinda weAmerica uri pedyo newe kana kuenda pa www.rewardsforjustice.net kana kunyora tsamba mbozha pa rfj@state.gov. Aya anga ari mashoko anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Munhau dzedu dzemitambo. Mitambo yeCastellaga Premier Soccer League yatsvuka ropa apo zvikwata zvine mukurumbira zvodamburana. Mutoro wedu wenhau dzemitambo, Michael Kariati, anotitaurira zviriko svondo rino.
Mutambo mukuru uriko ndeuyo uri kuBaba Field Stadium nesvondo pakati pechikwata chiri kutungamira makwikwi eCastellaga Premier Soccer League cheChicken Inn nechikwata chine mukombe uyu cheDynamos. Uyu ndo mutambo wakanyanyo koshesesa pazvikwata zviri izvi panguva ino yemwaka yemitambo zvekuti change kusingadaidzwe anonzwa musi wemutambo iwoyu. Muongororo wezvemutambo vaMishek Sagwa vanoti vari kuona mutambo uyu uchinakidza zvikuru.
Mutambo unoratidza kuti mutambo uchanakidza zvikuru nokuti munhu wese patimu dzitu dzose dzihapana iri kuda kukundwa.
Pari zvino Chicken Inn iri kutungamira nemapoints 40 nemapfumbamwe ichiteverwa neFC Platinum iyo ine mapoints 44. Dynamos ine mapoints 42. Muraridzi weDynamos Tony Rindiraya anoti panguva ino hapasi pekutamba nemapoints achiti chikwata chake chiri kuda kukunda mumitambo yese yasara kusanganisa newe Chicken Inn uoyu.
Mitambo yese yatinotamba tinotarisa kukunda, tiri kutarisira kukunda zvakare.
FC Platinum iyo iri kukwikwidzawo zvine mutsindo iri kubandana neCholocho Pirates muWhite City Stadium mutambo uyu uri kwamangwana. Mushure mekubuda mumakwikwi echibuku Super Cup, murairidzi wechikwata ichinomeni mapeza anoti League yeCastle Premier Soccer League ndicho chave chinangwa chake.
Takutongo shifta kutenisho liwenda kuligi. Takutongo pushana na ligi yote unatushika kupi.
Panguwa imwecheteyo, varari ziva, tshaku jukwata javo, Loji Tembo, Capes United, na Cosmas Zulu, we Islanders, varu kusangana mu National Sports Stadium, Nesondo. Mumitambo miviri ya atamba, Chitembwe atora mapoints mana, zvekuti vatsigiri vake vatanga kuimba nekupemberera mushure mekunge vatadza kukunda kwenguva refu. Mumwe mitambo iriko ndeii. Chapungu versus Buffaloes, Flame Lily versus ZPC Kariba, Harare City versus Triangle. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Michael Kariati.
Mutambo weShoko Festival wakatanga nezuro muHarare uye uri kuenderera mberi veruzhinji vachiti vari kufadzwa nemitambo yakasiyana sana iri kuitwa pasi pegungano iri. Ngatinzwe hurukuru yaitwa naMavlas Muhlanganya uye nevanoona nezvekufambiswa kwemashoko musangano remagamba vatafadzwa sharaunga.
Tiri kuita nezvemutambo yemimhanzi, kwoitawo vanoita zvemadrama, kune vanoita zvenhetembo, kune vanoita zvekunyora, kunyora nependi kupinda madziro, pachirungu vanoitiyo graffiti, uyezve kune musangano kana kuti conference iri kuita nezvekudzidzisa vechidiki kushandisa mbozhanhare dzavo nemakompyuta akati kuuya ya kutepfenyura nekuzivisa vanhu vakasiyana siyana pasi rese nezvezviri kuitika munharaunda dzavo uye nekuedza kugadzirisa kana pane zvinenge zvichikanganisika munharaunda dzavo.
Mune vamwe vari kubva kunze kwenyika here vachange vari pachiitiko chenyichi, uyezve vamwe vari munyika vane mukurumbira vachange varipo ndivanani?
Gore rino iri taita mukana wakanaka, tikaona vanhu vakawanda vari kuuya munyika yedu yeZimbabwe vachiuya kugungano redu reShoko Festival. Tine vari kubva kuSouth Africa vakati wandei, kuna muimbi anoita zvikuru pasi rino kunyanyanya muno muAfrica anoitwa yeCaspian Universal South Africa. Atosvika nhasi ari kutarisira kuti kunge ange achiimba nhasi manheru. Tina Fomo anoita zvenyambo akakwadza vanhu mbabvu nezuro manheru. Tine mumwe futi anoita zvenyambo anoitwa iye Fried Man abva kuSouth Africa. Mumuchena uyu anoridza gitare rake achiimba nyambo dzake. Pamusoro paizvozvo manheru ano kune vemuno muZimbabwe vakuBulawayo, kuna Clive Chikubu auya, tina Doc Vikela uyezve tina Simba Kakora kana kuti Simba the Comic King vanenge vakamiririra nyika yedu. Kuzoita vaimbi vamwe vakabva kuUK, kune vabva kwakanyika dzakasiyana siyana dzinoenzanisa Germany, Netherlands, Brazil, Kenya.
Avanga vari vatafadzwa sharaunga avanoona nezvekufambiswa kwemashoko kuShoko Festival vachitaura vari parunare naMavlas Muhlanganya weStudio 7. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM tiri kutarisa dambudziko rekushomeka kwemagetsi iro rinonzi rakomba munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa chedu titumirei ma text message pa number inoti 1-202-465-0318 muchitudza namba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Pope Francis vataura nhasi mudare reUnited Nations muNew York kuno kuAmerica. Zesa inoti nyaya yekushomeka kwemagetsi ichatora makore kugadzirisa. ZCTU inoti vashandi vakadzingwa basa havasi kupiwa mari dzavo dzekupukuta dikita. Sachigaro weZek amairita makarau vanoti vakagadzirira sarudzo dzinodzokorora. Tine urombo vateereri, tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana. Anokuonekai, ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.